Makundano aya akapera nezuro zita rungotaurwa nezvaro riri la Lionel Messi. Chiri kufadza veruzhinji ndechekuti Messi atora World Cup makundano ake anogona kunge ari ekugumisira sezvo ave nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa. Messi ange asimudza mikombe yose yakakosha kunze kwe World Cup izvo zvafadza aimbo batira Kambuzuma United va Shepherd Saizi.
Messi kutora kwemukombe World Cup zvakandifadza nekuti anga azimirira kubva nguva yakareba achida kutora zvese anga atora anga ane chinhu chinhuwani changa asara World Cup. Saka kutora kwakaita kwakanaka nekuti agona zvese acomplete.
Messi akatungamira Argentina kutora mukombe uyu nekurova France nemapenarety 4-2 mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 2-2 munguva yakatarwa uyezve 3-3 maminutes makumi matatu akawedzerwa. Zita ra Messi rere kupinda munhoroondo ye World Cup pamwe chete nera Pele weBrazil na Diego Maradona wekuArgentina sevatambi vakaita mashiripiti anotyisa makundano aya. Makundano e2022 World Cup akaunzawo zvishamiso zvakawanda kusanganisira kubuda munharaunda yekutanga kwezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seBelgium neGermany izvo zvakateverwawo neBrazil neSpain. Kukundwa kwakaitwa Argentina 2-1 neSaudi Arabia uye Japan kurova kwayakaita Germany 2-1 Morocco ichikunda Belgium 2-0 kuri kupindawo munhoroondo yemakwikwi aya semabudiro akaitawo mitambo zvaive zvisingafungidzirwe. Vaimbove mubati wepembe mupremier soccer league vasem hamandawana vanoti izvinoratidza kuti nabvu pasi rese yashanduka.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei but zvisinei nokuchinja kwaita bhora yezvinezvi. Zvaiitika kare hazvichaitika yezvino. Vanhu vese makoches vavandudza matambiro nemaitiro.
Izvi zvakasimbiswa nemoroko imwe yezvikwata zvishanu zvaive zvakamirira Africa kumakundano aya pamwe chete neCameroon, Ghana, Senegal neTunisia. Morocco yakaita chikwata chekutanga kubva muAfrica kusvika musemi-final World Cup kubvira makundano aya aparurwa muna 1930. Mokoguma Morocco yakapedza iri pachinzvimbo chechina ndokupiwa mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kana kuti 25 million neFIFA. Maneja wechikwata cheZimbabwe Warriors vaWellington Mpandare vanoti Morocco yasimudza manyukunyuku muAfrica.
Munhu wese muAfrica akutoona kuti kai Morocco yakadya Netherlands, yakadya Belgium, ikadya Portugal. Kwetinotadza neiwo nekuti zvaiyaita izvi zvaita kuti vamwe vese vave netarisiro yekuti vaiteedzerewo zvakaita Morocco nekuti ndekekuti saka tiri kutarisira kuti isizvo dzese dzichange dziriko kuAmerica nokucanada kuchatambwa next World Cup vachange vakamirira Africa vachisimudzira flag yeAfrica sekusimudzira kwakaita Morocco.
Izvi zvatsimirwa nemungorori wemutambo wenhabvu vaAdvance Katapa.
Izvino zvakutotidzidzisa dzimwe nyika dzimwe timu dzese kuti aiwa hakuna chisingaitiki, everything is possible. Tinotosvika chete kana final ikoko zvokuti kune next World Cup iyi hazhinji dzichatosimba kuti dzitose zvakaita Morocco.
Makundano eWorld Cup anotevera ari kuitwa muna 2026 kuCanada neAmerica uyezve atange ave nezvikwata makumi mana nezvisere kubva pamakumi matatu nemana. Africa ichange nezvikwata zvipfumbamwe kubva pazvikwata zvishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.